Vatori vainau nesu nemamembers edu eassociation vanga vakatarisira kuti tipindurwe mibvunzo yakaita sekuti kana mwana anga ane study permit ichifana kunge ichipera musi wa 30 November wavari kutaura, iye achinyora bvunzo dzake sokuti pamwedzi wazviita zvaizofambiswa sei. Tatambisa zvevane mabusinesses vakaita semazimbabweans ane mabusinesses angakapiwa permit paurongwa hweDZP kuti vanozoita sei kana permit dzavo dzichinzi dzaexpire musi wa 30 Mbudzi gore ra-2014. Ndo zvinhu zvatati takatarisira kuti tiwane mhinduro, asi hazvina kuzoita saizvozvo nokuda kwokuti minista vanga vasipo vanga vachinzi vakaenda kumusangano kuAmerica. Asi tazoita press conference nadeputy minister vanova Muzvare Fatima Chohani akati iye imwe mibvunzo anga asingakwanisi kuti aipindure.
Makambonyorawo tsamba imi kumuzinda weZimbabwe kuSouth Africa uko muchida kuti hurumende ikubatsirei, pane chamawana here kubva ikoko kusvika pari zvino?
Iye zvino hatisati tawana mhinduro blessing, uyezve hatisati takwanisa kuti tibate vamagwenzi tinzwe kuti vava papi nenyaya iyoyo, sezvo nhasi takati tiende kupress conference yanga iriko. Saka tatakamirira kuti tozotaura navo tichinge tabva ikoko, asi zvisinei tinomirira kuti tinzwe zvichataugwa naminista pavhiki iri kutevera. Kana tichinge tanzwa zvavanenge vataura, isisu tozoona kuti toita zvipi neofisi yeembasi yedu yekuZimbabwe.